vanhu vari kunzvimbo yeTokwe muKosige ndoo vanyanya kuwirwa nedambudziko guru pamusana pekuti maengineers ari kuvaka dhamu vakafunga kuti dhamu iri rinozoita mvura mumakore ari kutevera. Sezvineiwo gore rino yakabva yanaya zvekuti Kofa Dam yakavakwa yakazara ikatopfurwa ne-10 meters. Saka zviri kureva kuti vanhu vazhinji vange vasati vataniswa vaakuda kutaniswa iye zvino. Saka hurumende iri kumhanya mhanya kutsvaga kuti minda yavangaende ndeipi. Hurumende yaunganidza motokari dzakawanda dzahuru marori kuti abatsire vanhu vabve. Ende tiri kupurezidendi wotaura kuti this is a disaster kuitira kuti maagencies international agencies vangade kubatsira vauye kuzobatsira nemakambani waari muno auye kuzobatsira. Saka tiri kutove kunzvimbo iyoyo yezvino tichibatsirana na Minister Basket vanoona nezvekumasvingo kuitira kuti vanhu vese vakwanise kubviswa pavari vaendeswe kusisasvike mvura vogariswa patsva voenda mberi neupenyu hwavo.
Pari zvino muri kuvaendesa kupi?
Vari kuenda kumapurazi ari kwakadziya kuchingwizi nzvimbo yange yakarongwa nehurumende. Tiri kufunga kuti zviri kufamba zvakanaka.
Kuti dambudziko iri ripere muri kutarisira kuti pangadiwe mari yakawanda zvakadii?
Tiri kutarisira kuti mari ingangodiwa zvese zvasanganiswa mari. Tiri kufunga kuti figa yacho tinenge taanayo mangwana mangwanani pamusana pekuti vanhu vedu vaya maofficials vedu vevari kuasesa kuona kuti vanhu vangani vawirwa nedambudziko vanoda vakawanda sei vechikoro vangani zvinoda zvibhorani zvingani dzimba ngani zvese izvozvo ndo zvatiri kuronga. Saka tiri kufara zvikuru kuti vabhasikiti netimu yavo yecivil protection yekumasvingo province vabata basa iri zvakanaka. Tiri kunowo kungovasimbisa nekuvatsigira asi vari kuribata zvakanaka. Ndinovimba kuti chapera mune zvakanaka.
Tiri kuziva kuti nzizi dzakawanda munyika umu dzazara nemvura. Muri kupa vanhu yambiro yekuti vaite sei?
Gore negore civil protection inoyambira vanhu vari kunzvimbo dzinowanzoti mvura ikanaya dzinozara muzarabani kucholocho nedzimwewo nzvimbo dziri kwakadziya kukariba. Vashandi vehurumende vecivil protection vari ikoko vachitungamirwa naana mudzviti nevamwe vashandi vehurumende mapurisa vechiuto vese vari kushanda pamwe chete kuitira kuti vanhu vapuhwe yambiro yakasimba yekuti vachenjerere kuti kana pangoita mafashano emvura vakurumidze kumhanya vazive kuti vanomhanyira kuti zvekare